A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 13th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the Zimbabwe government and its efforts to engage the diaspora in nation building.
The government has admitted that the diaspora has a big role in resuscitating the ailing economy, but, Chris, they have not offered any incentives.
Despite sustaining the economy through remittances averaging $1 billion every year, those living in the diaspora resent their government mainly because they are not allowed to cast their votes from their diaspora bases.
To join our discussions, phone us directly at 001-202-6192-077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Yes, marvelous. It's that time of the week again. Lamhlanje ke Zulukandaba siyahlangana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke sixoxa ke ngodaba lokubana uhulumende weZimbabwe uyazama uyenza imizamo yokuthi ahuke abantu abahlala phandle kwelizwe okuthiwa iDiaspora ngesilungu ukuthi kukhulunyiswane kubone babonisane ke ukuthi kuzasetshenzwa njani labantu abakudiaspora. Siyazi ukuthi bakhona asebefundile abenza imisebenzi ephakemeyo engasetshenziswa ekhaya ukuthi ithuthukise umnotho welizwe, ivuselele umnotho welizwe, lokunye okunjalo. Yiko ke lamhlanje yiko sixoxa ngakho. Siyazi ukubana kulenhlanganiso eziningi eziphandle kwelizwe ezizama ukuthi zikhulumisane lohulumende. Iye sizwa kuthiwa konke lokhu kuyenziwa phansi kwenhlanganiso ye-IOM. Marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kupa mukana kune avo vanogara kunze kwenyika iye yatingati diaspora, nekuti pari zvino hurumende iri kuti iyo iri kuda kuti itaudzane nevanogara kunze kwenyika kuti vawanikowo vachiuya munyika kuzorandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanogara diaspora vari kuti vakange vauya chiiwo chavanozowana mazviri, nekuti pari zvino havana ivo mukana wekuvhota. Saka kana muchikwanisa kupinda muchirongwa chedu, ibvai mangodzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Uyezve pari zvino pane sangano rinonzi IOM riri kunzi iro riri kutaurirana nemamwe masangano ekunze kwenyika anotaura nezvizvarwa zveZimbabwe, kana kuti anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kuti vawanikwe ivo vachironga misangano yekuti pataurwe ipo kuti poitwa sei kuti vari kunze kwenyika vawanikewo vachizoita mabasa munyika yakadai seZimbabwe kurandudza upfumi. Saka zvatiri kutaura ipo pano nhasi, uyezve tichange tiine nyanzvi, toda kunzwa kwamuri imi vari kunze kwenyika nyanya nevari munyika wokuti munoona vari kunze kwenyika vachizobatsira sei. Totora mukana uno kuti tibva tachingamidza vari pano palive feed yedu. Tina mainiko vari kuti maswera sei. Nelson Mupamirwa, hanzi I'm watching you from Zimbabwe. Innocent Nyakudya, hanzi muri boy reikoko. Bayers Jayagura vati ndiri kuno kuBotswana. Saka pindai muchirongwa nyanya vari kunze kwenyika, nyorai namba dzenyu tibva takufonerai. Pencil Bells ari kuti Marv, you're looking good, thank you. Aiwa nhasi takapfeka dhuku kuitira fotuku. Tawanda Makuyana ari kuti makadiikwa muwatching traveling to Zimbabwe. Aminoti mukoma Tawanda vari kubva kupi vachienda kuZimbabwe. Laticia Taruvinga hanzi tiriko iko kuno kudiaspora, ndimi vatiri kuda, pindai muchirongwa mubva mataura imi kuti munoona sei nyaya iyoyi yekuti vari kunze kwenyika vaonawo vachipinda munhaurirano dziri kuda kuitwa munyika. Ransom Farai Ransom ari kuti ma one. Bowers Jayaguru ari kuti even vakapfuma hanzi vacha kurudzira zidera varombo kutambura chete ndo zviri kutaurwa ipo panapa asi ndiri kunzwa kuti tine munyarikana wedu wekutanga Chris. I think we have a guest, so let's go to you.
Yes, marvelous. We have Dr. Ncube. He is a member of Global Zimbabwe Forum. Welcome to the show, Dr. Ncube.
Yes, sir. Thank you.
Okay. Before we start any serious talk, can you first of all introduce the Global Zimbabwe Forum? What is it all about?
The Global Zimbabwe Forum is an organization that was formed in diaspora by various organizations that were representing Zimbabwe who are outside, particularly in South Africa. One, they were Zimbabwe teachers in South Africa. The people were displaced, particularly the majority of them, who were detained while they were members of opposition parties in Zimbabwe. And many other civic organizations that also included the journalists, nurses, and so forth. So in 2007, we actually came together in South Africa at the conference, which took almost 3 days. With representatives, also some people came from Canada, some came from England. So we tried to map out how possible can we represent ourselves and most possible be heard or felt in Zimbabwe, our grievances be heard so that we can be given a space by the government of Zimbabwe as diasporians.
Mm, quite interesting. Yeah. Now, can you tell us on the topic that we have today, we understand that you are part of those who are making efforts to engage the government, that is, as the diaspora, to engage the government and see how those skills and experiences in the diaspora can be tapped to resuscitate the economy. Can you give us more details about all this?
Yes, we have tried to engage our government. Our efforts to engage the government actually started in South Africa, where we felt that South Africa is a member of SADC and actually playing a quite major role in SADC. Right from the time when the president was still Mr. Thabo Mbeki, we visited the government of South Africa in Pretoria. They gave us a desk in the foreign affairs to try to make a way how South Africa can actually join us with Zimbabwe. Unfortunately, it didn't work out and continue on that desk. We again pursued, tried it when it was when the president was now Jacob Zuma. And again, it didn't work out. But since we are Zimbabweans, we have a feeling that somewhere one day the government will listen to us. We are still continuing the same effort. But through South Africa and SADC, maybe our government will be talked to through other brothers here in the SADC. Mm. And we believe that that effort must not be given up. So we are trying by all means. We even tried to engage the Zimbabwe government itself as diaspora through the activities that we put in place.
Mm-hmm. Dr. Ncube, can I stop you right there? We have a caller, but you can remain on the line. We are coming back to you shortly. Marvelous, can you check the caller, please?
Hello, caller. Makadi Enyu.
Hello, Dr. Marvelous.
Zviri sei, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Maruta Ramkuma Shepherd kuBotswana.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya iri mudariro iyi. Munoona zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikowo zvichipinzwawo munyaya yenhaurirano iri kuda kuitwa munyika iyi uyezve kuti zvizowanikwa zvichivaka nyika mune ramangwana.
Ini ndinoona zviri zvinhu zvakanaka zvachose vatete nokuti vaisiso vana veZimbabwe tiri kunze kwenyika tisu tinenge tichiona nokuziva kuti zvinhu zviri kuitika kana zvingada kuitika muZimbabwe ndezvipi zvacho. Saka semaonero edu isisu pari zvinhu handiti munoona senyaya yakambotaugwa yekunzi madiaspora ngaadzuke auye asimudzire ufumi hwenyika huri muZimbabwe. Paya paya pakataurika paya paya ndakapanzwa but ini ndakasara ndiri munhu akasara aine question mark yekuti ko ivo vachiti ngatidzoke kuZimbabwe tizosimudzira ufumi hweZimbabwe. Apapa havana kunge vacherechedza kuti kana isisi petinodzoka tichinzi ngatidzokei kumusha vana veZimbabwe makasununguka kuti mudzoke kumusha. Mabhodha acho pabhodha musokuziva kwenye mimi munhu wese ari kunze kwenyika ane chokuita ane chaari kuita kunyika kune dzinyika idzidzo. Mainjiniyazi ari kunze kwenyika matichazi whatevha vanhu vazhinji vane zvokuita vanokwanisa kuti vasimudzire ufumi hweZimbabwe vari kunze kwenyika sokuziva kwenyu. Ike zvino pari zvino tine maengineers mamwe anenge aripo ane zvokuita zvakawanda. Chiripo ndechekuti kana dei vanga vakwanisa kuti vativhurirewo mukana wekuti pakudzoka pabhodha paya paya machineries yatava nayo kana kuti yetiinayo kunze kwenyika vakwanise kuti ive free duty pakupinda pabhodha. Naizvizvi tinogona kukwanisa kuti kana tikapinza machineri yedu vanotokwanisa kuti tisvike tichisumudzira ufumi hweZimbabwe.
Ndingada kubvunza ipapo kuti
pane pakupinda pachirongwa ichichi ndinoona kufarira hangu kuti tikanga tichange tichiri pamwe chete tichisheya muono wedu wemaonero edu nemaziviro etinoita nokuti isu tiri kunze kwenyika tinoona zvinoda kugadziriswa muZimbabwe but hatina mukana wekuti tinde tichizvigadzirisa zvichienderana nokuti nguva yedu tichaipedza tiri kuno tichirwisira kubatanidza kuti mhuri irarane. Handiti muri kuzviona vatete. Tinenge tichibatsira pedzera nguva yedu pakurwisira kuti mhuri irarame but kana vakativhurira mikana yakakwana yokuti uyai handiti nezvamakabata zvamii nazvo tobatanidza nezvirikowo kuZimbabwe hakuna chinoitwa kuno kunze kwenyika chingakwanisi kuitwa muZimbabwe kuti chiraramise mhuri yeZimbabwe.
Ndombokubatai muromo ipapo ndobvunza kuti pane masangano amuri kushanda nawo here ikoko kuti mutaure nhuna dzamunadzo idzi kuitira kuti vatorowo nhuna idzi vachizosvitsawo kune mapato emuhurumende.
Pari zvino varipo kana kuti tingati ndiko kutanga kuri kuitika because semuno mukanyi pane mamwe makusangana kwedu munozvanguva dziri zhinji kunotinetsei pakuti tinenge tiri kumabasa akasiyana siyana but inini senzvimbo yandiri yekanyi tine yakanzi Kanye Society Group yatakatanga kubatanidza ike zvino iyi yanga yakanangana zvayo nevagari vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vanokwanisa ivo kuti kana tikaita matambudziko tinenge tichibatana pamwe chete but sokutanga kwedu kwatakaita nyaya yedu isusu nhau yedu yanga iripo pakuti zvichienderana nekuti gurupu redu riri kukura tanga tichasvika pakubatana tichizopanana miono yakasiyana siyana sokuungana kutinenge taita tinenge tichipa mumwe miono yake kuti tigozokwanisa kuti tisarudze nhengo dzingakwanisa kutisimudzirawo mashoko akaita seiwawo achitisvitsa kumberi kwaakakodzera kunge achienda but pari zvino hedu kuno kwandiri inini kunzvimbo yendiri kuraramira ndiri tanga gurupu redu ndokutanga kweriri kuita tanga tisati tikange tasvitsa nyaya dzakafanana idzizvo.
Asi pane zvamungada kuona here zvichirandudzwa nehurumende kuitira kuti nhaurirano dzakadai kana dzichiitwa dzinyatsosimba uyezve sekutaura kwamaita nhuna dzenyu dzinzwike?
Dambudziko riripo vatese sokutaura kwandaita nhuna dzedu kuti dzisvike kumusoro uku especially kuhurumende tinenge tatowana kana rimwe gurupu kana rimwe gurupu retinenge takwanisa kunge taomba toona kuti tingafambisa mashoko edu sei kuti asvike ikoko. Kubeside that tinenge tatosvika pachirongwa sokusvika kwamaita ikoko ini ndinongopawo muono wangu ndiri hwani vanenge vakwanisawo kupinda pachirongwa ndo vanenge vachipa muono but sokutaura kwangu inini ndati pari zvino tichine magurupu tichiri pasi tichiri kutanga tikange takwanisa kuti magurupu edu pagurupu redu tikazonge takwanisa kunge takura tinoimba kuti zvichemo zvedu zvakawanda zvikuru kwazvo zvetinoda kuti tinge tichisvitsa kuhurumende yeZimbabwe kuti inge ichitibatsirawo nayo isusu zvichemo zvedu izvizvo zvinenge zvichibatsirawo hurumende yeZimbabwe but sokuona kwangu inini hurumende yeZimbabwe pari zvino ndinoona sokuti pane chinhu hwani chavari kurasika kana vakange tasvika uchipa chichemo uchipa sechichemo kana uchipa muono wako havautambiri semuono vanoutora sokuti especially ma diaspora kudai nawe unenge wapa iwe ku hurumende uchiti dene hurumende yagadzirisa pakati kunonzi ma diaspora nguva dzirizhinji vanotora sekuti tiri vanhu veopposition party nyambisi gwakwete unotowanika wangu munhu wakaita senindenge ndisine nezvepati kuti pati yakadika kuti zvakaita sei chendinokurudzira inini chete kune kuri kungoti zvinhu zvemuzimbabwe kana zvikanaka vabereki vedu vana vedu nevamwe vese vatakasiya kuzimbabwe vakwanisewo kurarama zvakanaka handi muri kupanzi sakanyange tikapa zvichemo zvedu kana muono wedu nguva dzirizhinji hauwanzi kutambigwa zvizere zvine udzamu unongoonekwawo but wotonzi haaine madiaspora ndi munoona tiro pakuvhota hatina kukwanisa kupiwa mukana wekuti tivhote asi tanga tiri vanhu vangu vachikwanisawo kundosvika tidi tichiisawo ex yedu patinoziva uyu pakuvhota papo ndo panoratidza kuti isisu vane vezimbabwe tine shungu dzokuti tiitewo tisarudzewo zvitinoona zvakatinakira mukurarama.
Aiwa, mashoko makukutu, tunokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. Musaore moyo mugara muchipinda muchirongwa chino ndechenyu.
Ndinotenda muvane zuva rakanaka vatete.
Bye-bye. Chris, very interesting contribution there from a caller. In Botswana, he's saying that his wish is that the government, when people do come up with suggestions, they don't always think that people from the diaspora are from the opposition. He's saying that it's important for government to know that there are, you know, people in the diaspora who are just Zimbabweans and who are interested in making sure that the country moves forward. And he was also coming up with suggestions that maybe government needs to come up with policies which encourage people in the diaspora who are Zimbabwean to come back home. Because he's saying when you do try to go and you want to do a business in Zimbabwe or you want to contribute to the economy in Zimbabwe, you have to pay duties. So maybe if the government could come up with some incentives for those that want to go back, he would think that that's a good idea.
Yeah, sounds very reasonable. Hey, Mnumzana Ncube.
Yeah, and it's very true, Baba, what contribution is the problems that are coming in. The Global Zimbabwe Forum is not a political organization at all. Mm-hmm. Actually, we have carried numerous researches on how we can develop industrial parks, on how we can develop agriculture. It's well documented. If Global Zimbabwe Forum can be approached, we can produce a lot of things that we have tested. We have actually engaged people in South Africa here in Soweto to find out how industrial parks can be actually carried out. Mm-hmm. It's such a vast development. You know, what I can tell you is, what people showed us what they can produce, the products that can be done on these industrial parks, you know, it's so shocking that people who we think are not educated, people who we think are laymen in the street, they have so much knowledge, and therefore we believe that Zimbabweans who are also out of the country, if only they can be given resources, not only resources, that if they can only be given space that they can come home and do something, even the method on how money can be raised to support such vast projects that can be carried on a national level. We even documented that. We researched that. We have it. We have been moving throughout all 30 countries, particularly the embassies here in South Africa, trying to sell those ideas. Many African countries are interested in our ideas, including the Zimbabwe government. We have approached some members of the government, the ruling party, the opposition party. But the problem is they are all engaged in fighting on political grounds, not on the economic grounds. There are no ideas that have to bring it together. Unfortunately, again, on the same token, the people in diaspora are regarded as opposition. I don't know where that connotation is coming from. Mm. We want to be accepted as individuals, as a group that can...
But don't you agree that the majority of people in the diaspora sympathize at least with the opposition?
Not really. It's not true.
Okay, Dr. Ncube, let's come back to that one. We have another caller. Siyakwamukela mlaleli, kunjani? Hello?
Ngiyaphila njani?
Yes. Ngikhuluma lobani?
Undlovu.
Undlovu. Ungapi kwamhlaba?
Ngise South Africa.
Ah, okay. Ungasiphathisa ehlelweni.
Ya, ngeluza loludaba. Khona kuyinto enhle vele ukuthi ugovernment a include ama diaspora ekuvuseleni kwelizwe. Kodwa inkinga ukuthi lo government wethu iqiniso kuye alikho, ngoba khona la makuthi uyoza nalowo mbono kungenzeka ukuthi into ayifunayo nje hayi ukuthi ufuna ukuba includer really kuyo, khona mufuna nje ukuthatha imali zabo ngenye indlela nje engacaciwe. Uma ungabheka wazi ngani kunama-diaspora, ngoba walili ukuthi kube namavoti ukuthi abantu bavote from outside. Uma sekuyinto zomnotho useyahluleka ukuthi ukuvuselela umnotho ukuthi abantu bangenelele endabeni zomnotho. Bonisa ungathembeki kuka-government lapho.
Hayi, siyayizwa imbono yakho. Sibongile kakhulu mnumzane.
Alright, ngiyabonga.
Yeah, quite interesting. Marvelous. Mr. Ndlovu is saying that it's quite a good initiative, you know, for the government to engage. But he says the government is this insincere, because if it was sincere, it would have allowed people in the diaspora to vote from where they are.
I think, you know, that's a common, comment that's actually coming also on the live streamers who are here, who are saying that, you know, if the government was sincere, they should be allowing the diaspora to vote. But I see people are saying, volume, please. So write to us. Can you hear us? Please write to us. If you can't hear us, tell us so we can fix some of the issues on this side. But on that note, maybe if we have the video of the leader of the opposition, I understand we don't have it. Would have wanted to play it, but let's just say hello to some of the people that are here before we go to our guest. We have Gideon Muzazi. Arkuti, I'm hearing nothing from South Africa, so please tell us. Rutendo Zenda is saying, I'm watching you in Botswana. Courtney Afrimaswera say, Kumativi Manenyika, Cyclone Jafet, and I'm watching you from Zambia. Courtney has also given us his number to call. Kanisio Mutsindi Kwa. And, oh, Pakawama, the way policies are going, yeah, needs brave people. Regatinyara rehedu. Admire Magari Arkuti, volume, please. Courtney Arkuti, matutanga vale, resisi maavin, rukunane duku tuku. Ah, icho kwa di, tiange tukutora ninye Valentine Mangwana, saka mudzu kepa shurungwa. Asitu uze, uti muruguti nzwa ire, wherever you are. So, Chris, I think we can go back to Mr. Ngube.
Yebo, Dokotela Ngube.
Yebo.
Yeah.
I was you were saying the government believes that people in diaspora are sympathizers of opposition.
Yes.
Look here. The majority of people in diaspora came here for economic reasons, not for political reasons. And if I can give you just one second in the background, the people in Matabele, and particularly in Plumtree, in Cholocho, and before even there was any opposition, before there was MDC, before there was even ZAPU, Bukarahunde, all this, they were working in South Africa. But there was no sympathy here. They were working in South Africa. So that's why I'm saying the majority of people here are not even engaged in politics. They are just economic refugees. That's exactly what they are doing. And then most of them are not even regarding themselves as economic refugees. South Africa is a second home, actually. That's where they are getting the way how to support their families, not on political grounds at all. So that's why I'm saying we can do a lot. And again, just look, most of the foreign currency that enters into Zimbabwe is brought in by these people who they are saying they are supporting opposition. But the government is being sustained through that. Look, even if they're a sympathizer, why are they saying they don't want anybody from diaspora to cross the border in White Bridge, to cross the border in Botswana? And if ever they can do that, close the border completely. Let's see where the foreign currency is going to come from.
Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous, I understand we have a caller.
Yes, Tinem Terere Aripanare, hello.
Hello, Murisi.
Ai, what's it? What did you talk about? Nani, we are Murikupi.
Muzana Innocent Kwanyanga and Ru Cape Town.
Tauraitin Zwemkoma.
Yeah, that I'm going to run this government in Zimbabwe. Soon as we know as what is in Zip Pansil Zip Katrika Media made. Munona issues Nashanda Kun Zekuno Gold, Nema Zadir Zishanda. So I found my bengi chow, I was so share Mari, I was so to talk to the Vakira Zimba. She passed out by the half every 10th September, every month of Notambia. But more government that I finally figured as in Zahada Rizos. Then there's another president who government yedu pakatora kubva kuna Mugabe kana inini pacho zvangu ndakatovafarirawo but end awarazotipa kuti tikwanise kuvhota handi munoona saka tinozokwanisa kuvafarira papi motasa kuti mhuri dzese dzekuZimbabwe zhinji isu tiri kunze tisi kutobhadha tichitenga chikafu tichitumira mari tichitumira zvese zvavasikwanisa kuzoona dei vakwanisa kuzoona izvozvo I think nyika yedu inokwanisa kubudirira
saka mukoma dai maikwanisa imi kutaura nehurumende panyaya iyoyi yavari kutaura kuti varoda kuti vataurirane nevari kunze kwenyika kuti vauye kuzovaka munyika maitii zvii zvamungada kuona zvigadziriswa kuti pave nenhaurirano idzi
zvandinoda kuti zvigadziriso nezvekuti tofanira kushandidzana zvakanaka munoona kana mumabhodha chaa munofanira kuchinja zvese zvavanotiita isu tiri kunze pabhodha unotenge munhu uri kutoenda kune imwe nyika tizoti nyika yedu chaiche ndeipi unotange utoshanya munyika isiri yako mabato acho atinoitwa saka ndaikwanisa kutaurawo nawo face to face ka ndakwanisa kuvataura ngavatichinjiwo mitemo yavo yavanotisa mabhodha two ngavatitsoka kuti tikwanise kutengawo dzimba foreign currency inopinda munyika nemazate tichishanda kunoku manje inopinda sem tichivharira isi tiri kunze takadai
Aiwa, mashoko makuku kuti tinokutendai muve nezuva rakanaka uyezve musakanga nokushare live feed yedu kuitira kuti vamwe vakunzwa bye bye Chris, a very interesting view there from our caller in South Africa. He's saying that, like the previous caller, the government needs to change its policies so they are attractive to Zimbabweans in the diaspora. He says because Zimbabweans are working very hard. They are earning money which could be used for foreign currency, which the government is saying it doesn't have. If they had programs where they are going half and half with, you know, people in the diaspora to build them houses and things like that. So very interesting there.
Yes, marvelous. We have another guest. Right now we are being joined by Mr. Ngabuto Nicholas Mabena. He is, I guess, the chairman or president of the Zimbabwean community in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to your listeners.
Yes, Mnumzana Mabena, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lokubana kube lenkulumo phakathi kwahulumende lezalwane zeZimbabwe. Siyazi ukuthi lina njengenhlanganiso lani selike layenza imizamo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Into efunakalayo ukuthi yenzakale ukuthi uhulumeni kumele abe lohlelo lapho akhuluma khona lezi zalwane ezeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi umnotho ungavuswa njani ikakhulukazi ukuthi yiphi indima izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwamanye amazwe ezingayidlala ukwakha umnotho ngoba siyananzelela ukuthi bakhona abantu abangosomabhizinisi asebe namakhampani nawo abaranayo ikakhulu lapho eSouth Africa nakwezinye indawo bakhona futhi abanye abasebenzela amakhampani amakhulu afana le-MTN eSouth Africa abanye futhi basebenzela ama-government ala bahlala khona cabanga ukuthi thina abantu abanjalo basebenolwazi lokuthi umnotho ungakhuliswa njani kodwa-ke uhulumeni kumele abe lendlela ukuthi labo bantu ukhulumisana nabo njani kodwa-ke okwakhathesi kunzima ukukhulumisana nabo ngoba uhulumeni waseZimbabwe ulokhu esala ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwamanye amazwe zivote nxa kufika ukhetho ikakhulu basezakuya ekhetho ngo-2023 yindaba okumele ayilungiseleyo ukuthi uyavuma ukuthi izalwane zaseZimbabwe esemazweni zivote kube sofika le ndlela ukuthi idialogu leyo phakathi kukahulumeni lezalwane zaseZimbabwe ezikwamanye amazwe ihlelwa njani.
Okay. Thank you so much, Mr. Mabena Mabela.
I would also like to read some comments that are coming in on a VOA Facebook. Shona Page, I think our network is letting us down a little bit, so we apologize. Kune abo varipa page yedu ye VOA Shona. Network inenge irikuenda ichimbodona nekuti ndirikuona vanhu varikunyora kuti volume, but ndirikuona kuti network irikuramba ichingotenderera. Asi regai ndingochingamidza vari pano. Admire Magarira arikuti volume please. Virginia Makondo arikuti tete volume please. Oswald Penemene arikuti I'm watching you from Durban. Ignatius Maranda Lakmore arikuti munofara here vashamarari ve Studio 7. Ndinotenda nechirongwa chamunotipa zuva nezuva. Ndinoitwa Ignatius Muranda. Ndiripa Mozambique kutete uko. Ndirikukuona irambai makadaro aiwa tinotenda. Victor Solomon Amandisha kuti getting you live ndirikuno ku Cape Town Park. Sydney Mazungu and I'm watching you from South Africa ku Limpopo. Courtney Mempi arikuti vanoitawo sei ivo vanhu vari veMDC. Team rese ririkunzi anzi tiri vapanduki hatidi zano. Ndi Courtney arikutaura hoyo. Give more David hurumende ngaikanganwe ne diaspora kandiro kanenda kunobva kamwe. Ndoso haru kutawara upana pa, but I understand tina kola. Regaiti ende kuna kola. Hello?
Hello?
Hello, kola makadi enyu?
Nyapila njane.
Nyapila, Chris. Kuluba.
Yeah, ngapi kwa mshaba mnumzana?
Uza wapo.
Ngapi?
Hello, wapo.
Yeah, uyangizwa kahle. Yeah, ngithi ungapi kwaMhlaba?
Ezantsi.
Okay. Ungasiphi imbono yakho?
Hayi imbono beyimbono ungathi ngabe labadala ba baska ichance yakuphela.
Ichance yani?
Ukuthi nje singathana yelizwe bangasikhala ichance libize libe right.
Mhm. Manje ubona ngani kuyini kahle kahle elingakwenza njengawe nje njengomunye ukuthi ungukuyini ongakwenza?
Hayi ngakwenza kumanje mfowethu, hayi.
Mhm.
Sizokunatsayela kithi mfowethu.
Okay.
Eh.
No, hayi siyakuzwa, sibongile kakhulu ngembono yakho.
Okay, ngiyabonga bafo.
Okay.
Stop.
Yes, the caller there, Mavila, I say is it's very important to have a dialogue.
Mm-hmm.
And many Zimbabweans out there are willing to go and help.
Yes.
If they are called upon.
Very interesting view. Even there are some people that are still writing here on the live feed. I saw something about dialogue just now. Let me just read it out. Tatenda arikuti iye makadiko pane nyaya pano nasi. But nyaya volume inenge irikuramba ichinetsa saka handisi kuzoti muri kutinzwa here tiudzei. But vazhinji vari kunyora panapa vari kuti ichokwadi panoda kuti paitwe nhaurirano panyaya zviri kuitika munyika. I'll come back to you, Chris, so we can go ahead and I'm waiting for my guest, Mr. Golden Makusha, who I think he's on the line. Hello, Mr. Makusha.
Yeah.
Hey, makadi yenyu.
Ndiripo makadiyo.
Aiwa tiri wadi mombotaurira vakateerera kuti imi muri vesangano ripi uyezve muri kushanda sei nezvizvarwa zveZimbabwe.
Ini ndiri kuno kuAmerica tine bato rinonzi Zimbabwe Diaspora Network North America.
Mhm.
Saka zvatinoita isangano rataka katira kuti tinge tichishanda nemhuri yeZimbabwe isiri vanhu vasingagari kuZimbabwe vati vari muno muAmerica kuno kudiaspora nekune dzimwe nyikawo zvakare kuti tichiona kuti zvii zvavanongaanga vachida kunze vachiita kuti vachibatsira nyika yavo uyezve vachitsvagawo nzira dzavangakwanise kunge vachishanda nemamwe mapato akasiyana-siyana ari kuZimbabwe vachitsvagawo manyaya dzakaita semabhizimisi kubatsira munyaya dze zvidzidzo zveeducation kubatsira munyaya dzeutano dzehealth nekubatsira nenyaya dzakasiyana-siyana dzetourism nezvese zvinoita kuti nyika ibudirire.
Saka parizvi nomugati muri kutaura naire nehurumende nekuti ndiri kuona kuti hurumende iri kutaura iyo kuti iri kuda kutaura nevanhu vari kunze kwenyika. Asi pane zvamaita here zvingatarisirwe neveruzhinji nyanya vari muno muAmerica iro gore rino kuti pave nenhaurirano dzakati tsvikiti pakati penhengo dzesangano renyu kana vamwewo zvavo kuti vataura nehurumende?
Ndingadika kudzosei kumashure mishana kuti kubva patakatanga kushanda nebato iri tichirisa tichirigadzira, chekutanga ndechekuti takatotanga nekushanda tichiteedza ugwaro hwekushanda neembasi yekuno kuAmerica yekuZimbabwe. Zvino saka zvese zvatinoita tinenge tichiita nevanhu vekuembasi kunoku. Saka hurumende inozviziva zvese zvatakachiita kubvira hurumende yanga iripo kudhara kusvika hurumende iri kuno, because tinoona kuti zvinhu zvakanaka kunge tichishanda neembasi, ndo vanomirira hurumende. Saka chechipiri, kubvunza mbudzo wenyu, kupindura mbudzo wenyu amataura kuti zvii zvamakaita, pane unyoro hwakamboitwa wataiti diaspora policy iyi yakatanga kugadzirwa ndofunga makore mairi matatu apfuura. Isu seZimbabwe Diaspora Network North America ndisu takatotanga kugadzira izvozvo tichishanda nehurumende, tikavapawo pfungwa dzedu kuti zvii zvingaitwe kuti hurumende ishande nevana veZimbabwe vari mudiaspora, kwete kuAmerica chete asi kune pasi rose vese vasiri muZimbabwe. Saka takawanikwa tichibata navo mapata akasiyana. Saka diaspora policy network policy yavanotori nayo zvimwe zvinhu zvatakakwanisa kunge tichishanda nehurumende izvozvo kuti zvibude zvichibudirira.
Maybe if you can just tell us in English that what are your plans this year? We see government is calling that they would like to have, you know, more interaction with the diaspora, but the diaspora are crying that they do not have the diaspora vote. So where do you come in?
So a couple of things there. I think it's a noble thing, it's a good thing that you mentioned the government is open to dialogue or to engage the diaspora in various ways. So that is what we've always been doing and we've always wanted to do. So I think what needs to have a clarity going forward is to say, specifically, what are the areas of engagement that the government wants, or continued engagement, because engagement has always been there. Are we looking specifically to look at a couple of things that we have looked at before? Is we know the diaspora remittances that have gone to Zimbabwe have helped the country quite a lot in terms of having foreign currency being available. So that's another channel that maybe it's an area where the government might be looking at it and say, okay, maybe how do we increase that and how do we increase participation? Then the other area where we may look at is to say specifically there are certain people in the diaspora, both at individual and organizational levels, because there are various organizations available, who may be looking for opportunities to participate in the economic development of the country. And that means there are people who are prepared to work in the looking for opportunities in the medical sector, tourism, mining, transport, in various sectors of the economy where they can be able to participate and invest. So if those things are, you know, clearly lined out and say, okay, this is where the government is coming from, and then approach different organizations, I'm sure that this is something that is quite welcome by all people in the diaspora, not only in the U.S., but all over the world as well. Because we see countries that have successfully engaged or worked with their diaspora who have been able to participate back home in their countries. They may not necessarily want to go back there, but they want to participate in an economic way. So, I mean, case in point, you have countries like Israel, countries like India. We also have countries even in Africa, Ethiopia and Nigeria and Ghana. They do have these things going on as well.
Thank you very much. If you may stay on the line, I understand we have a caller. Hello, caller.
Magadi.
Tiriwadi, tukutawara nani uye zwe muri kupi?
Murutawara nama mshanga kubotswana.
Ehe, taura iti nzwe fungwa dzenyu panyai.
inini handina hangu dambudziko nekuti vanhu tiende kuZimbabwe tino kana vachinge vachiti wanisa mukana asi inini chinondinetsa manje ndechekuti kana uchisevenza nemunhu akaita savachiwenga chaiko chaiko munhu anoti majunior doctors akatizo apa tuda kudzigwa mari nemanurses vanodzingwa basa munhu iyeye unenge uchiti kana uchiruti kuruda kudzigara kuZimbabwe unoti munhu iyeye unofungidzira kuti chii chinobuda ipapo kana ndimi ndichimondiudzaiwo chaivo 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 zvimwe zvinhu munoona kuti vanhu vezimbabwe tinongoda kuita kana kuti votatekile njengegwaila makhanda zvimwe zvezvinhu ka zvinoda kurizina because kana munhu achikwanisa kudzinga madoctors nemanurses iwe woti uri kuda kunosenza naye munhu iyeye iwewo chaiko chaiko are you intelligent or pfungwa dzako dzinenge dzisingaiti zvakanaka ainini papo panoea chaipo chaipo because mazimbabwens tisitouraya zimbabwe because tinoda kunosenza nevanhu vasingasenzeki navo nokuti munhu akaoma musoro sapaul mangwana kana uchiti kunomuvinga namunhu akaita sana gadzira churumhanzi nana nick mangwana haa ndokudza kuti uri kutambisa nguva yako
regai ndimbokubatai muromo ipapo vamuhlanga hatikurudziri hedu kunyomba vamwe vanhu pachirongwa chedu ipo pano tiri kunzwa chokwadi munongona kunge muri kushushikana nezviri kuitika munyika asi hatikurudziri nekuti ivo havapo kuti vazvidifende saka tazvinzwa zvamuri kutaura munokuluma here
sore henyu hapo asi pandoda kutaura kuti kana munhu achikwanisa kudzinga madoctors anditi iwe woti uda unosenza naye munhu akadero doctor anosefa upenyu hwevanhu iwe woti uda unosenza naye ipapo chete ndobva ndinaro kuti munhu iyeye unenge uchiti unosenza nemunhu akaita sei chaiko chaiko achinja here pane zvauri zvaanga achiita izvozvo anga achinja nguva ipapo
aiwa tinotenda nepfungwa dzenyu munokuluma here ndanzwa muchitaura isi ndebela
akongenya kuluma
ehe
unjani mfowetu
asiyaphila pavanenjanilani
siyaphila ye imbono yakho ungasitshela ngolwimi lwesindebela
into kade ndizama ukuyikhuluma lapha yokuthi nxa ubaba uchiwenga wathi ama-doctors lama-nurses laphana sesithi lingasiyengisa imali wathi seligotshiwe emsebenzini so thina amazimbabweni esingaphandle kwelizwe nxa sithi siyabuyela siyeyakha ilizwe lo muntu onjalo kuyini osokutshintshile kathesi ucabanga ukuthi umuntu lwane esetshintshi kungqondo yakhe umuntu lwane akasuze atshintshe lwane so mina into engiyibona asibayekeleni abantu labana banjalo thina nxa besebesivumela ukuthi siyevota xa sibalungisa indaba yokuyavota then we can talk from there
hayi kuyezwakala isibongile
otherwise ye we are just fighting a losing war asoze savota bayafuna ukusebenzisa ngenxa yokuthi ubaba umnanga gohambe echina ngale wayehluleka lokubuya le fosholo zwayegcwela ichepechepe
hayi siyakuzwa mnumzanawayehlule
so nxa if he failed to bring even a shovel which is full of river sand from China then how can we work with people like that
ye wayehluleka ukubuya le jeja
wayehluleka ukubuya le jeja ichepechepe just a shovel he failed
hayi siyakuzwa mnumzane hayi sibongile kakhulu
lam yabonga
yes Mr. Makusha and Mr. Mabena please stay on the line we have callers we have another caller
hello caller
hello
hey, makadi yenyu muri kupi
zhombe
taurai tinzwe kwakadi kuzhombe
hayi kuri right
taurai tinzwe mukola
ndaida kubvumirana neari kupedza kutaura zvimwe vanhu vekudiaspora vangada kuti zveshuwa vauye vazoshanda but ndiri kuona mashandiro acho asingazombofi abudirira because vanhu vatiri kutaura navo vatotadza kushanda kana nematicha anotovashandira kushanda nemadhokta anovashandira kana ivo vanoita zvemabhizinisi vari munomu vari kutotadza vari kuwana masanctioni kubva kune hurumende because zvimwe zvinhu zvakaita semadrinki zvakaita sezvimwe zvinhu zvinokosha zvinowanikwa nevanoita bhizinisi vakarerekera kuzanup f vasina kurerekera ikoko havatozviwani saka unobva kunze uchagona sei kushanda navo vanhu ivavo hazvikwenisichero zvikaita sei
muri kutinzwa zvakanaka here ikoko kuzhombe kwamuri Okay, because pane vanga vari kunyora pana pakuti hatisi kukunzwai, saka tiri kuvunza. Munokuluma here? Chris kuluma.
Mnumzana ungasitshela kuti unjani ezhombe?
Hayi kuright napa.
Liana ini zulu.
Liana mbichana nje.
Okay. Ungasipa mbono yakho ngesindebele ngamafeature nje.
Alright, bengisithi mina kuhle sibili kuthi abediaspora lapha bafuna ukuncedisa, sibili kubuye kuzoncedisa. Kodwa ekuncediseni kwabo mbona ngani kuzaba nzima ngoba uhulumende esilaye uyehluleka kathesi ukusebenza la matitsha amsebenzelayo, uyehluleka ukusebenza la manesi amsebenzelayo. Kuhle ukusebenza noma abantu esibabonayo vele amabhizinisi lapha abaningi bangikhona ezinto ezinjengabosamende, ezinjengabodrink, sesizibona zithengiswa kuphela ngabantu abangani bakubandla ne-ZANU PF. Abanye laba abangikho khonapho bezama ukwenza ibhizinisi abasalutholi khonokho, nxa besiyakuthola sebekuthola kuthengiswa through abantu boni laba be-ZANU PF. Kambe ukuthi khonokho kungayenza ukuthi benelise yini abaphandle, nabo sesileke abaphakathi, abaphandle bazakuthina njani khonapho?
Hhayi, siyakuzwa mnumzana, sibongile kakhulu. Hello? I think he's gone. I don't know if we still have Dr. Ncube.
Dr. Ncube is still there.
Oh, okay. Well, I thought you had dropped. Dr. Ncube, you have heard what our listeners are saying. Looks like the engagement, yes, they want it. But it's back to your topic, the one that you said, you know, about the perspective that people in the diaspora from the opposition. Now, what do you make of what the people are saying, those who have been calling?
It seems everyone is optimistic that they want to participate in the economy of the country.
Mm-hmm.
I can hear that if there is no openness in the terms of the government,
mm-hmm.
and the trust, there is no much trust that the government, that the people have on the government. But I believe that if the government is talking, for example, I understand now, presently, the president is speaking about a national dialogue to iron out the stakeholders in the country.
Mm-hmm.
But look, when they speak of stakeholders in the country, the diaspora doesn't even come close to their thinking. They forget that the diaspora is contributing a lot in terms of remittances in the country. So we are a large group. As I was telling you about Global Buy, for example, we have got so many blueprints on the economic side under our arm of Global Zimbabwe Forum, which we call Zimbabwe Diaspora Development Chamber.
Mm-hmm.
We want also to be invited by the government. I wish that one day the government should just look into their books and they see all the organizations that are interested in contributing to the economy of Zimbabwe and call them, meet them. Even outside the country, they can come and meet these people in their own embassies. They've got embassies everywhere. They can call these people, maybe people in Zimbabwe embassies. Just try to find the views and try to find the best that is coming out of the diaspora. And then include the diaspora in those in national dialogues, particularly that are meant for development. Not the one busy saying solving protests, solving killing people, solving what. We sympathize with all the people that are killed. We sympathize with all the things that are going on economy, but we want to contribute more than anything else in the economy of Zimbabwe.
Yes, you know, there are some countries who have, come up in the diaspora to nominate someone who they then send to their countries, or they send when it's time for elections, and that person then is voted as a member of parliament, and the constituency is the diaspora. Do you see that scenario working in Zimbabwe?
I don't see it working. Each of those countries are nominating some individuals who nominate. You know, that is very suspicious. Because when they say countries nominating from, it's certain individuals who they do have a little bit of influence. Sometimes individuals that are sponsored, who have money, they're the ones that are just, it can't work for us. We don't want individuals that are just coming there just to put icing on the cake. We want people who really represent the diaspora, in our case in Zimbabwe.
So are you saying there's no way of determining an outstanding individual in the diaspora who people will rally behind and say, this is our representative?
That is very difficult. Look, for example, there is a comrade who was speaking from America. He's saying they've got diaspora network organization. I'm saying Global Zimbabwe. Someone is speaking that organization in Zambia. Someone is speaking about organization in Canada. Someone is organizing this. And most probable, all these organizations, they don't have no way. They are not linked together in diaspora. So who then? Who comes from which organization? If ever we know, we nominate somebody, we are so many, we don't know each other. So that representation is not actually a true reflection of the diaspora. If ever we can do it, I believe so.
Oh, okay. Thank you so much. Please do stay on the line, ma'am.
Regeitende kunava makusha. Vama kusha muripo eripanare. Hello? Vama kusha? Yes. Hey, mamuru kunzwa zvazviri kutaura vanga vari kufona vari kuchema vazhinji vachitaura ivo kuti havasi kunyatsofunga kuti hurumende ine chido chevari kudiaspora nekuti vari kutadza pari zvino kushanda nevari munyika. Pane zvamuri kuita here kuti muedze kuyananisa tongoti vari mudiaspora ivava nehurumende kuti vanzwisise kuti panotodiwawo kuti pave netrust pakati pevaviri ava kuti vashandidzane?
Yeah, I think ndanzwa ndaterera zvataurwa nevakawanda vanga vachitaura tinotenda nepfungwa dzavo dzavaita nekuti ndo mafungiro ari kuita vanhu. And hurumende kana ichinge yakaterera inofanira kunge ichiterera ichinzwisisa kuti ndo zviri kuda vanhu. Saka ndichataura zvimwe zvandotaura zvinogona kupindura mumwe mubvunzo yemamwe mashoko ataurwa nekutsinhirawo pane zvataurwa. So chekutanga ndechekuti Zimbabwe Diaspora Network, isusu hatisi bato rematongerwo enyika. We are not a political organization. Chechipiri ndechekuti pane shoko rataurwa kuti pane mapata akasiyana-siyana vanozviti tiri vediaspora vari kuUK and whatever akasiyana-siyana, right? Saka isu chatakaona ndechekuti you have to start from somewhere. Munofanira kutanga kubva somewhere. Saka that's why we formed kunoko. And tadaro takatanga kubatana nevamwe tichitsvaga vamwe kuUK nekune dzimwe nyika kuti tutoona kuti tikwanise kubatana nawo kuti tiite chimwe chimwe chete sevanhu vari mudiaspora. Izvi zvichiri kuendera mberi, zvine zvikanganiswa zviripo zvinonetsa kuti vanhu vange vachizowira nayo kuti, asi zviri kuendera mberi. So kune vamwe vatakashanda navo kuUK kuti tione kuti tingaite zvinhu zvimwe chete here. Saka iko zvino tichiita izvozvo pane chairman organization wedu variko kuZimbabwe izvozvo vanenge vatimirira. Saka pane musangano inenge ichiitwa nehurumende, musangano imwe inenge ichiitwa nemamwe mapazi asiri ehurumende, vamwe United Nations nechi, vanenge variko vachinge variko kumusangano ikoko vachinzwa kuti zvii zviri kuitika, vachiti representa variko kuZimbabwe. Ndosaka vakakwanisa kuenda kune musangano waigadzirwa diaspora policy vachienda vachinoisa pfungwa dzedu ikoko kuti ndo zviri kufunga vanhu. Hongu zvakatangira kuno kuAmerica, but hazvire kuti kana muchinge matanga chinhu kachinobva chatifararira nenyika yose, and hamungamiri kuti ngatitange tawirirana kuti zvifambe zvaenda mberi. Kana muchikwanisa kuita imwe opportunity yekuti zviende mberi, ndo zvatakaita izvo. So ndosaka kwakaitwa diaspora policy. Now pane zvandanzwa zvekuti pane kunyunyuta kuripo kuti aiwa hurumende haisi kuteerera zvine vanhu, haisi kudidi. Hongu ini ndinozviziyawo, ndinobhiliva kuti pakaita yatingati new dispensation yakaitwa, vanhu vanga vane mavery high expectations kuti hurumende inofanira kunge yachinja zvakati zvakati zvakati. Saka sekuona kwatakaita pane zvizhinji zvisina kuchinja. Pane zvizhinji zvakonzera nyuto dzataurwa nevanhu maitirwo akuitwa zvinhu. Hatingazvirambi kuti hazvisi kuitika. Zvinogona kuti zviri kuitika. Asi chatinotaura izvi ndechekuti kuti hatingarasi mvura zvine mwana pamwe chete kana kushatirwa zvekudambura makumbo sehwiza kuti hatichataure nevanhu handidi. Tinoziva kuti pane zvimhinga mupinyi, pane zvinhu zviri kunetsa zviri kudi, asi kana paine mukana wokuti vanhu ngavauye votaurirana kuti onaika isusu vari kudiaspora kana kuti isu vari muno muZimbabwe nezvakadai, tine pakunyunyuta panyaya dzakadai. Tinonyunyuta panyaya dzekuti madokta akatiritwa zvakadai, tichidi ava chinzwawo vachinzwa, ndokuti nyaya dzacho dzigadziriswezve. Then mukutaurirana imomo hazvirevi kuti zvinhu zvese zvakanaka. Hazvina zvinhu zvese hazvina kumbonaka. Hapana munhu anombofarira zvinhu zviriko iko zvino. Munhu wese anofarira kunge Zimbabwe iri nyika yakabudirira. Asi tinokwanisa kunge tichidaro kana tichisangana patebhuro tichitaura openly kuti hurumende izive kunyunyuta kwevanhu vari muZimbabwe, zvinhu zvinodiwawo nevanhu vari kudiaspora nezvavanoexpectawo kuti zvo. Iye hurumende ichitaurawo kuti imi munoda kuti mutoro inoda kuti iite zvakati zvakati kuitira kuti mukwanise kunge muchinosvika pamunosvika. Tisazosvika paextend yakafanana nezvakaita kune dzimwe nyika dzakazovhara hurumende nekusatawirana, nekuti uyo anenge ari kwake achienda kwake, hurumende yovharwa zvonzi hakuna zvinoiti. Saka hatidi kuti zviitie zvakadaro kuZimbabwe. Tinoziva kuti kumaproblema ariko akawanda, but hatikwanisi kuasrova ese. Kana tichiti inini bhora rangu ndakutotora ndakuenda naro kumba, saka bhora rasharitambwi.
Vamakwisha, regai ndimbokubatai muromo ipapo, taimu yedu ndo inenge yadyanana. Tine kola vari panhare, batai makadaro zvonyitaurai. Tinzwe Chris.
Yes, we have our caller, Muzi Ncube. Welcome to the show.
Thank you, Mr. Kandi. How are you?
I'm fine, Mr. Ncube. Can you give us your peace of mind?
Well, you know, I always have a whole bunch of peace of mind. I agree here with Mr. Masango, Mr. Sanga. This is my thinking here. If the ZANU-PF government can't even make the locals in Zimbabwe happy first, so that the locals themselves tell us, the diaspora, to come back home, how is this cruel ZANU-PF government going to convince Zimbabwe diaspora to safely return when we just saw the same government, police and army killing our citizens, raping women and beating up innocent citizens? Remember that in the diaspora, we don't experience these things. That is why we left Zimbabwe in the beginning. So you have to make the locals happy first in Zimbabwe so that the locals themselves can say, this Zimbabwe is ready for business. So we cannot have the same government, just like Umshanga was saying, Uti, you know, they are blaming doctors and stuff like that, and yet, you know, they won't ask the diaspora to come. No. The diaspora tells us, as you are going to go to the thing, I petrol, I will have less dollar, and we are Chaiwana, we have Lala, we are Retwana, like that. No. So, you know, we have to have our locals in Zimbabwe, happy first.
Thank you.
We come to Zimbabwe.
Thank you so much for your contribution, Mr. Ncube. Unfortunately, time has just run out, Ms. Mavila.
Yes, unfortunately, you're absolutely right. We would also like to thank all our people that were live streaming with us on our Facebook page, VOA Shona. Thank you so much. And all our valued guests who were with us. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye, standing in for Jonga Kante Miri.
Yes, I would also like to thank you so much, Dr. Ncube of the Global Zimbabwe Forum. Have yourself a good night, sir.
Good night, sir.
Okay, and we also would like to thank Mr. Golden Makusha of the ZIDNA. That's ZIDNA, the Zimbabwe Diaspora Network. Thank you so much for joining us, sir.
Thank you.
All right, thank you. You have yourself a good day. And all those who joined us, good night. Until we meet again, same station, same frequencies, same time. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And don't forget to share and like our pages.